zvinonzi pane vanhu vanga vachifamba nemotokari dzisina manhamba vasva vakapwanya mudhuri wepabhawara injiniya mudzuri vano vemumwe vevatevedzeri vemutungamiriri wemdc inotungamirwa navamorgan tsvangirai vakatora mari nezvimwe zvinwiwa zvanga zviri mubhawa iri vakazosiya varipisa mumwe mushandi wepabhawa iri iro riri muna coventry road muharare vatichaona mureva nhema vati vazosara vosvika pabasa bhawa iri rave mazimbe chete
ya chakaitika panapa ndechekuti pakauya vanhu vanhu ava vakatopasa pagedhi vapasa pagedhi pavapinda mukati vapinda mukati vakatogura dhoo vagura dhoo vachibva vatora mari mafoni mamwe anenge ari mumasaidi vatora mari ndopa vakabva vapeisira vachibva vapisa vachibva vatoenda but vakatotora doro vakatonwa vari pagedhi ipapa because taona mabhodhuri macastle light havaitonwa zvii zvavaita vachibva vapisa vachibva vaenda mota yanga iri pangwa nedt 50 yanga isina number plate zvataura gadhi akaonawo mota yekuti sei yakutoenda tatozove kuma8 chingono zvakatodai chitongonzwawo pamafonozi apakapiswa pakapiswa saka vanhu vanga vaitofundira pamumagedhi but asi magedhi nokuti vanhu vakapasa vakapinda vakatora mari zvimwe dzinenge dzaisara imomo vakatora mafoni zvese nedoro vakanwa vachibva vasiya pasi vakubva vaenda
mushandi mukuru wepabhawa iri uye ari hama yavamudzuri vavengesai mudzuri vati vanopfungidzira kuti kupiswa kwaitwa bhawa iri kunze kwoda kuedza kunogona kunge kwaitwa nevanhu vezvematongerwo enyika sezvo vamudzuri avo vaimbova gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vari mune zvematongerwo enyika
inini ndinoona kudaro nokuti chivanotaura kuti vanenge vambaita zvokuona vanoona kuti mota dzacho dzanga dzisina maplates zvinoratidza kuti zvine chekuita nematongerwo enyika
studio 7 haina kukwanisa kubata vamudzuri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kubatika zvichakadai imba yakanzira wemdct anomirira wa 38 kukuwadzana vawilton njanjasi inonzi yapwanywa mahwindo pamwe nemudhuri usiku nevanhu vanonzi vanga vachifamba nemotokari mbiri dzisina manhamba vanjanjasi vaudza studio 7 kuti zvaitika izvi zvasiya mhuri yavo yakabatira hana mumaoko
usiku takarara pakati pousiku tanzwa a big noise just like a bang and they shake up the whole house so by the time andamuka indamuka bva pamubhedha ndobva ndamhanyira mupassage ndichida kuteera kuti ndiona kuti chii chiri kuitika pandandiri mupassage ndobva ndanzwa imba yese ichirokwa ndobva ndadzokera mubhedhu mangu ndipfeke by that time madzimai vangu vanga vatomuka vakutodedzera kuti chiimbavha because vanhu vanga vakurova all over the whole house vechirova mahwindo vana vakumhanya vavo vechida kumhanya kupinda mukitchen kuti vanzi kuti chii chiri kuitika vaida kutetera kuti chii chiri kuitika ndopa vanzwa mahwindo ari kupinda mudzimba maglass mawindow panes zvipinda mudzimba so ndadzokera kuti ndinopfeka mbatya dzangu mumba kuti ndibude vadzimai nokuva usabuda usabuda vadzimai vari kuchema vachidaidzira chi for assistance uko vanavo vari kumhanya vachidaidzirawo ndozviri pano
vanjanjasi vaenderera mberi vachiti vanhu vapwanya pamba pavo ava vasiya vazvambaradza mumwe mushandi anoshanda usiku achichengeta motokari panzvimbo inochengeteswa motokari usiku nevagari vemunzvimbo yavo vachitiwo vanhu ava vanga vaine pfuti vanjanjasi vati semaonero avo hadzizi mbavha asi vanogona kuve vanhu vanoita zvematongerwo enyika sezvo vasina chavatora pazvinhu zviri pamba pavo
hazvikurusa zviri political motivated because vanhu ava vangouya kupwanya imba hapana chinhu chavatora imomo at least vanga vachida kuzama kupinda mumba mangu mhedho vanga vachida kutora ini kana kuti vanga vachida kudhemeja mhuri yangu handisi kuziva but nenyaya yesecurity ipamba mabhagla bar vatadza kupinda but pavairova mudhuri wese vanga vachisveka zvoda kuzama kupinda saka zvine chekuita nematongerwo enyika that's the truth saka handingambotini imbavha nokuti dai dzadziri mbavha ingadai dzatora something you see
zvichakadai mutauriri wemdct vaobert gutu vati zviri pachena kuti kupiswa kwebhawa ravamudzuri pamwe nokupwanywa kwemba yavanjanjasi kwaitwa nevanhu vebato rezanu pf
izvi zvotaridza kuti vanhu ava vanhu vanotonge vachitumwa pachirungu tikangoti yavanonziyo state sponsored banditry nokuti vanhu vakanga vari mumarori maviri vakawanda vanhu vanga vane futi muno muzimbabwe tinoziva kuti vanhu vanoita mabasa akadai vachiunangisa kuparadza midziyo nemadzimba dzenhengo dzedu dzendc vanenge vari vanhu vanenge vari vavengi vedu panyaya dzepolitics vavengi vedu panyaya dzepolitics zviri pachena kuti ndeve ZANUPF
vagutu vakurudzira mapato ose kuti atsvage rutsigiro murunyararo asingashandise mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya vachitiwo zvasarira mapurisa kuti aperepete nyaya mbiri idzi asina divi raakarerekera
tinotarisira kuti mapurisa vachaferefeta zvino mutsindo vachaferefeta zvisina kutya mukati vachaferefeta zviri pachena kuitira kuti nhumbu idzi dzaita basa irori rokutawo zviumhara patsetsetse dzibatwe kana dzabatwa ngadziende kumatare edzimhosva zviri pachena kuti nhumbu idzi dzine vakuru vari kudzituma todazve kuti dzizotaura kuti vari kudzituma ndevanani zvinozi ukarova chidhoma zvakanyanya uchazwa mai vacho ochema kuti chidhoma changu vachiroverei wobva uziva kuti mai vacho ndiani saka vanhu ava vakabatwa vakasungwa tine chokwadi isu kuti vachataura kuti vatumwa nani ndo zvatinotarisira sebato rinoda runyararo munyika ino yezimbabwe
hatina kukwanisa kunzwa divi rezanupf panyaya iyi kunyange hazvo mutauri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba vachiti mapurisa achiri mubishi kuferefeta nyaya iyi matikitivha anga ari pabhawa rapiswa iri pasvika studio 7 panzvimbo iyi zvaitika izvi zvinouyawo mushure mekupiswa kwakaitwa motokari yeboka revechidiki muMDCT kukuwadzana nevanhu vari kufungidzirwa neMDC kuti ndeve ZANUPF gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaignatius chombo vakati kupiswa kwemotokari yeMDC chinhu chakaitwa nevanhu veMDC nekune rumwe rutivi vajim kunaka avo vaimbotungamira chikwata chakarerekera kuZANUPF chinonzi chipangano vakabuda padandemutande pafacebook vachiti bato ravo rinogona kushandisa mhirizhonga kunhengo dzeMDC pamberi pesarudzo kuti ridzoke mumasimba sangano rinokurudzira nyaya dzerunyararo munyika rezimbabwe peace project raburitsa mashoko ekukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo nechimbi chimbi nyaya dzemhirizhonga dzisati dzatekeshera nenyika yose pamberi pesarudzo dzegore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.